COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Vanhu gumi nevana 14 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nedenda iri nezuro wakare.
ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsagi vanhu vanga vachisvika almost 200. Tiri kutikashamadza ndechekuti kuuya kwavaita katiri pahotel patinofunga kuti pane security.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF muBulawayo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,759. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi masere nezviviri zvine makumi mashanu nevanomwe 182,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe 3,999,170. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevashanu 3,013,385. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Ruzike vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri zuva nezuva, zvikuru sei sezvo nyika ichitadza kuvheneka vanhu vakawanda denda iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaRusike.
Iye zvino izvi mamiriro ekunze haana kumira zvakanaka maringe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19, kunyanya-nyanya kubva zvatanga varianti itsva iyi yeOmicron. Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Saka zvinorevei vaRusika?
Zvitoreva kuti uwandu hwevanhu hunogona kunge hwakatowandisa kudarika manhambazi aya atiri kuratidzwa zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti mumwe nemumwe ange achichenjerera kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi cheCOVID-19. Tikatarisa nguva imwe chete gore rapera, ndingati nguva yatirino iyi mugore rapera ra2020, takanga tine vanhu vaisvika ivo 13,700 vakange vabatwa nechirwere cheCOVID-19 apo patairwisana nesecond wave. Asi yezvinezvi tasangana ne-fourth wave mugore ra2021 munguva imwe chete iyoyo, tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vave kubatwa nechirwere
cheCOVID-19. Ko tichitarisawo varasikirwa neupenyu kusvika pari zvino?
Vave kutosvika 5,000 panguva inoyi yatiri inoyi yemuna December 2021. Vanhu vakawanda zvikuru ivavo varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvoreva izvo kuti nhau yekuzvidzivirira, mabasa edzidziso uye nhau yekuti vanhu vabayiwe.
Panofanira kuitwa sei apa?
Kurudziro inofanira kuramba ichienda ichitekeshera kune vanhu vakawanda. Hatizivi kuti iyo Omicron ichatisvitsa kupi. Hatizivi kuti patinopedza holiday yeKrisimusi nenyuere zvinhu zvinezenge zvamira sei. Saka tinoda kuramba tichipa mashoko edzidziso kune veruzhinji kuti munguva yeholiday ngatizvingwarirei. Kana zvekufara nekufarisisa zviya, ngatiitei tichitsika mabreak nekuda kwekuti tinokwanisa kuzorasikirwa nevanhu vakawanda. Zvipatara zvedu zvinokwanisa kuzokurirwa neuwandu hwevanhu vanezenge vakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Saka mabasa edzidziso echenjedzo ngaarambe achikurudzirwa kune veruzhinji.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo neZuro. Mutauriri wesangano iri vaObed Masaraure, avo pachangosarudzwa kuva mutauriri wesangano iri, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri veZANU-PF vakapinda mumusangano uyu vachiimba nziyo dzebato ravo uye vachivapomera mhosva dzekushanda nekutambira mari dzinobva kuvavengi. Izvo vanoti ndezvemanyepo.
Tatenda kuwawande dzangoitika ndechekuti ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsagi vanhu vangasvika almost 200. Tiri kutikashamadza ndechekuti kuuya kwavaita katiri pahotel patinofunga kuti pane security aingabhurichwe zviri nyore, vakapinda vakasvika pakupasa madhoo kupinda matatiitira musangano, vakarova vanhu vachipasa zvinhu. Tine vamwe vakuvara vari kutori kuchipatara vari kuonekwana nachiremba. Vanhu vanga vachiti vezano vauya ava vanga vachiti akuza mhosva dzakasiyana, tinoda kuzisa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro.
Saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa?
Members ecoalition tinoramba tichiatenda nekuti havana kudzorwa kumashure, varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo. Chazongosara chete ndechekuti kwazokundikana kuti tisarudze chairperson navice chairperson, nekuti vamwe vanga vakuvara vava vachakwanisi kuendeza mberi neprocess. Asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite vanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindrest evacitizens ese anga achiadreswa chaurumende yemusiwo yekuti igadzise nhunda dzevanhu. Saka tishange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unoteera kuti tiite sarudzo dzachairperson navice chairperson. Ini saspokesperson tichange tichiacta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasachigaro nemuteedzero wake waitwa.
Maziva sei kuti vanhu vakurwisa yava ndeveZANU-PF?
Taziwa ninya kuti wanga wachitapota wachita maslogan msangano wavo weZANU-PF wanga wachipusha wakanyanya wachita wana kuti mungu wachishanisa rhetoric inozita wane ZANU-PF ya kuti munosponsorwa neWest wachishanisa rhetoric yema sanctions nevamwe wachatu identifier wanoti mbosikamwa nevagari lawayo wanga wari mpati ya msangano wetu wachito zikamwa kuti avavani veZANU-PF ende mapolisa azo uya atatokwanisa kupano ngezera uvamwe wachi wakati wapa asa wana kupanisa kusungwa nekuti tatitori nevanhu emublawayo wanu waziya wanao
zvino pa masarudzwa kuti muite mutauriri wesangano iri muchazvikwanisa here imwe zvemuviri mune zvimwe zvinzvimbo muna mamwe masangano akafanana neATUS munozvikwanisa here basa rose rakawanda kudai
ungu iri basa riri nyore pakuti kutaura kwatiri kuita acrisis coalition mubatanidzwa wemaorganization ese kusanganisira ATUS tinenge tichingotaura zvinenge zvichitaurwawo nemaaffiliate members ende tine rombo rakanaka tine sekretariati yakatisimbei kucrisis inotiitira basa redu rese isu chedu chete kutaura nekupa urongwa rwekuti ndezvipi zvinganyorwe nezvimwe harisi basa rinenge rakati one day isu tinongopa political direction asi tine vanhu vanenge vachiita basa repacrisis zuva nezuva saka hazvizotidyire munguva yakawanda sezvo kuti tetimboti misangano pano neapo nenguva dzino dzotitsanangura kuti tinodei kuti chiitike tichiitawo mainterview pano neapo kana paine nyaya dzinoda kuti titsanangura
avo vange vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti vecrisis in Zimbabwe coalition vari kurwirana zvinzvimbo musangano ravo izvo zvisinei neZANU-PF
musangano weZANU-PF hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana necrisis coalition nhengo dzemusangano weZANU-PF hadzina kudyidzana kwadzinoita nako necrisis coalition saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu veZANU-PF vari busy kupinda musangano wecrisis coalition aiwa mamemba hatishei manemba mamembers necrisis coalition zvakare zvinhu zvakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepa nhau kana kuti vanotepfenyura havachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema vangoramba vachingoti ZANU-PF pose pose hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwokuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano weZANU-PF wanga uripo
asi vamugwadi crisis in Zimbabwe coalition inoti vatsigiri veZANU-PF ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekubhulawayo uyu
vanhu vecrisis coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo tinozviverenga mumapepa ngavatore responsibility vagadzirise dambudziko riri mumba mavo kuMDC kukarwiswa vakarwisana vamai kupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangirai kurufu zvinonzi ZANU-PF vachamisa vakarwisana navamwonzora konzi ZANU-PF vamwonzora navakupi vakarwisana konzi ZANU-PF vakadzingana muparamendi vachinyorerana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana kunonzi ZANU-PF nhasi vecrisis coalition vorwa pachezvavo kunonzi zvekare ZANU-PF aewa taakukumbirawo kuti munyare musangano weZANU-PF musangano weZANU-PF nenhengo dzavo uri busy kuita basa rokuvaka nyika sezvinotaura mutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo nyika inotongwa nevene vayo ndo basa riri kuita nhengo dzeZANU-PF idzodzo iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepa nhau anhasi Tuesday mune nyaya inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi mana 40,000 vakavigwa mumakuva echikomo chemhute anova bazi reGlen Forest Memorial Park vanogona kufukunyurwa zvichitevera mashoko ekuti hurumende haina kumbopa mvumo yekuti nzvimbo iyi ishandiswe senzvimbo yekuviga vafi. MuNewsday makare hurumende inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro peuwandu hwevana nevanhu munyika vari kushandisa zvinodhaka ichiti gore rinoroga mapurisa akatora zvinodhaka kubva muvanhu zvinodarika madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe $2.8 million. ZimLive.com rinoti vachuchusi vehurumende yeNational Prosecuting Authority nezuro vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape humbowo vari kune imwe nzvimbo isiri mudare redzimhosva. Vakati zvakare vaChiwenga vape humbowo hwavo muchivande zvisinganzwipi nevanhu vose. VaChiwenga vari kupa humbowo munyaya inonzi vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa akaedza kuwana magwaro emuchato enhema ivo vari muchipatara muSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda hangu kutaura pane hanzvadzi yangu iyo yataura zvekuti munongogumira kuti mukomana ngaapinde ivo vachirega marara achizara mumatauni ese. Chinhu chandoda kumuudza ndechekuti ngaatarise, usamhanya kublema hose pipe kuti sei isiri kubudisa mvura asingatarise tepi. Ngaatanga atarisa tepi wozoblema hose pipe. Chokwadi chaicho ngaatarise kuona kuti Minister of Local Government ndewei, handiti ndewezanuki, ndiye anofanira kunge achibudisa mari kuti makanzu anyatsokufangishena zvakanaka, marara atakurwe. Asi kana achisunga mari makanzuro hakuna kwaanoenda. Ende wozotarisaona kuti vanhu vacho vemdc vakapera kudzingwa vese kurikonewa namonzora nezanupiki. Saka iwe kana yarara zvako makomenzi ako akatotakwa, yarara kuti
makadii makadii pastudio 7 apo vashamarere muse makadii zvenyu. Tinokutendai nenyuzi dzamotiba. Ini ndoitwa Severino Makonya. Tinokumbirawo utungamiriri hweMDC vauye vatitaurirewo nyaya iyi zvatiri kungoona pazvivhitivhiti zvokuti pasocial media zvatiri kuona izvozvo kuti medemukupe varoda vari kutaurirana neMDC Alliance kuti vadzoke. Tinokumbira kuti vazotiudzawo chokwadi pamusoro pazvo nokuti tanga tisingachadi vanhu vakamboshandidzana nezano mupati medu, nokuti tetisingachazivi kuti zvava kudzokera chii. Saka tokumbirawo kuti vazotiudzawo ipapo.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 pano, mangwanani vakuru vatungamiriri vestudio 7. Ini ndinoitwa Mukume, ndinogara ndiri muJubeki, mushando chibva muna machechecho. Ai, ndine urombo nevanhu vezano pf kana vachitaura kuti hanzi isusu hatinini musangano wakaitwa hatitorina chokuita ndiwo. Zvinorevei kana vachiti hatina chokuita ndiwo? Nekuti kumusangano ndo kunokonzera kuti nyika ienderere mberi. Saka kana vachiti havana chokuita ndiyona, vanonga vachiti kudini? Vakomana kana vakorogwe nyika vanhu vezano pf vaka iyo vakatoikorera, ngavape mukomana une zvido zvevanhu atungamiriri aende kumusangano inoita kuti nyika isimuke.
Pazvai vashamarara vestudio 7, handinoda kukurudzira zvangu vanhu vari kuno kudiaspora kuti ngatichiringorega kutaura chete kuti tiri kuda kufota tiri kunoku. Iyo hurumende yachona kana bato rokutonga racho rakaramba. Chava kutodikwa pakutoenda kumusha vanhu vava vandorejista kufota, ndiko kuti mukomana anyatsokunda zvakanaka. tinango hwahwada kuno kushakare vanoona kuti mukana wekubira makadiwa ana mukoma wande ana mukoma jonga nevamwe vose vastudio inini hangu ndine question mark nemurungi wemusangano wekuzambiefu kuti munhu yeye ane chido na president wake because pamwe pacho haungamboti auye kuzokomishina materminus nematoireti ngaakavharwa zvotoita kunge hamenu zvimwe zvinhu zvine musoro zvavatomunzira ipapo kuri kungoda chete kungomusekesa nenyika havana here chimwe chinhu chine musoro chekuti vangauyo vangamudaidzawo kuti asvika komishinawo ipapo waakuita sekunge munhu aya apererwa anongotambira zvese zvese zvekuti haachaziva kuti izvi zvinomuvaka here kana kuti zvinomudini ngavafungewo zvimwe zvinhu zvekuita vozodaidzawo purezidendi kuti apa purezidendi apa imbouyawo mumboadhiresawo muchikomishini pane kuti zvinongodaidza purezidendi kutoti nematerminasi ese zvinhu zvisina nemusoro wese vanozambiefu ngatitirwa mushe
mangwana akanaka ana mukoma jonga kandimina mukoma blessing zulu pastudio 7 nechangu ndinipita ndiri pano pasouth africa papolokwane tinotenda vashamari motipa nhau dzechokwadi zvinoitikawo munyika tinenyika yezimbabwe tichiti pamberi nokubatana vana vezimbabwe tikwanisa kukunda zanup f ngokuti kana tingarejista kuvhota nouwandu hwedu vana vezimbabwe zanup f tinoikunda ngokuti tanoita kushungurudzwa nezanup f taakuda kuti mukomana ambopinda purezidendi nesojamisa vambotongawa nyika vambotungamirira vanhu kuti sanup f tanoita kushungurudzwa sanup f tichitiwo zviri kuitika mubato remdct radaglas monzoro natosanikupe dzinongotungana dzega mudanga ngadzitungane kuti monzoro haazi kwaari kuenda ana direction monzoro kwaari kuenda nekwaari kubva sokuona uri kuenda kupuri kubva kupi unongodzinga vanhu vakadzinga makanzero emdc alliance nasuno vakuonesa futi mubato rake svaka bato rake futi ratotungamirira futi unda kudzinga futi vamwe tinoti vamonzora 2023 hamburi nechino kana one uri kungowaraidza zvenyu nguva ndatenda vamushamari ndindipita zvangu ndiri kutaura mundikwazisiro vashamari vesanteresido 7 ipapo ndichiti kwazuwai kwazuwai machinja nerudo vezanup f handivakwazisi ndo vari kushungurudza vanhu vachivawa ndatendangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji muAmerica havasi kudzoka kumabasa avo mushure mokuvhiringwa kwakaitwa nyika necoronavirus. Vashandirwi vari kuti vanhu havasi kutora mabasa ari kuramba achimuka munyika. Sei vanhu vasiri kudzoka kumabasa avo uye sei mabasa mazhinji asina anotora? Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDufry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude mabasa nekuramba kupinda mabasa ndezvekutya kupomerwa COVID-19, vachitizve vamwe vakaona kuti vanogona kushanda zvakanaka vari kudzimba dzavo.
Kune zvinhu zvakati one day zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa, vamwe vanhu varege kusaka mabasa. Chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yecovid yakauya namashandiro matsva ariko muamerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzamawo kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mazuva mavuya kubasa mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo. Pana vamwe vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosongana navamwe ikoko, ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu, handichadi izvozvo vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa. Vamwe vanonzi kana uchizodzoka kubasa chidzokai kubasa ike zvino zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid. Vamwe vari kuzviramba izvo vati zvirira ndichirega zvangu basa iroro. Kwozoitawo vamwe vanotivo ini zvokushandira kukumba ndobitirirwa kugara mumba ndo mwandinovata ndo mune mhuri yangu ndofema kukupi ndaachida kuenda kubasa kunogara kumahofisi asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa vobva voramo vobudawo mabasa zvichingoenda zvakadaro. Saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika.
Vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa?
Munyika yeAmerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare. Zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake. Kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k. Saka vamwe vanorarama nokukwereta mari zvichingoderi. Vamwe vanorarama nemapart time job wokuti apo wambosevenza worega zvake asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho.
Iwo mamiriro ezvemabhizimisi kana kuti zvehupfumi hwenyika akamira sei muno muAmerica?
Mamiriro ofumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kwoufumi hwemuAmerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira. Zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muAmerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana China kana kudana Africa uku hazvisi kunatsokufamba zvakanaka. Tinoona kuti mazvikepe zvakangozara kumapotsi uku hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu. Vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare anokwanisa kudhiraivha mangurura achoni. Saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira. Asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iri payakaita sezvino. Ndo covid icharamba ichingovapo ichingobayiwa icharamba. Saka hurumende yeAmerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo asi tichizvidzivirira kuti chisumudze upfumi hwedu.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevana 14 vanofa necovid-19 muZimbabwe, vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vachibatwa nedenda iri. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nezuro nevatsigiri vezanupf muBulawayo nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.